ini ndini Blessing Zulu ndichiti hey nemsoro inaudzedudza nasi chitatu chikumi 1 2016. Dr. Patterson Dzamara, munin'ina wavaitai Dzamara avo vakapambwa gore rapera, vanombodaidzwa nematikitiva kuHarare Central Police Station nasi. Veruzhinji vanoti vanotambira kubatana kwakaita mamwe mapato mashanu anopikisa hurumende yeZANU PF nezuro, vachipa kurudziro yekuti mapato ose anopikisa munyika aite mushandira pamwe kuti akunde musarudzo dza 2018. Zimbabwe yokumbira rutsigiro kubva kunyika dzemuAfrica kuti ikwanise kutengesa nyanga dzenzou. Muchirongwa chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, tine hurukuro namai Melody Sibanda vari kuSouth Africa vachatiudza nezvemararamiro avari kuita kunyika iyi. Muchirongwa cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya yemubatanidzwa wemapato anopikisa, tichitaura navatendai biti vaWashman Ncube navaElton Mangoma. Kana mchida upinda mchirongwa ichi, kana wo kutumira mashoko kustudio 7, shansai WhatsApp number zedu zinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7, tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne 4930 kHz pa shortwave.